Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dziri mugungano reNATO. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden pavakashanya kuEurope svondo rapera vakati mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakanyangira yaona apo vakafunga kuti vakapamba Ukraine zvaizopa kuti gungano reNATO riite zinyekenyeke. VaBiden vanoti NATO haina kubvira yabatana sezvayakaita pari zvino. Mutungamiri wenyika yeAmerica akashanya kumuzinda weNATO kuBrussels kunoita musangano nevatungamiri venyika dziri mugungano iri kuzeya kurwiswa kweUkraine neRussia. Mumashoko avakaburitsa vakabatana mushure memusangano uyu, vatungamiri ava vakashora zvikuru zvakaitwa neRussia zvekurwisa Ukraine uye kukonzera kusagadzikana kwenyika dzepasi rino. Vatungamiri ava vakaudzawo Kremlin kuti iite nhaurirano nekuchimbidza yekupedza hondo iyi. NATO yakasimbisa kuti ichamira neUkraine ichiti nyika iyi yakazvimirira yoga uye inofanira kuremekedzwa. Vatungamiri veNATO ava vakatiwo vachaita mushandira pamwe wekubatsira Ukraine, vakavimbisa kuti vachamira nechibvumirano cheNATO cheArticle 5 of the Washington Treaty chekuita chirwirangwe kana imwe nyika iri mugungano iri ikarwiswa. Vakatiwo kutumirwa kwemauto anodarika zviuru makumi mana kunyika dzemuNATO dziri kumabuda zuva dzinoti Bulgaria, Hungary, Romania neSlovakia munongedzo wekugadzirira kwakasimba kwakaitwa neNATO. VaBiden vanotiwo vaPutin vari kusangana nezvavanga vasingafungiri pavakatanga kurwisa Ukraine. Kubatana kushora zvakaitwa navaPutin uku kwakabudawo pamusangano wenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 uye pane mumwewo musangano weEuropean Council. G7 yakatenderana kutemera Russia zvirango zvakaomarara. Pachibvumirano chadzakaita, nyika idzi dzakatiwo dzakazvipira kubatsira Ukraine nenyika dzakaipoteredza nechikafu nezvimwe. VaBiden nemutungamiri wegungano reEuropean Union vaUsula von der Leyen vakaburitsa mashoko ekuti vachaedza nepose pavanogona kuona kuti havachavimbe zvakanyanya nekutenga mafuta ekufambisa dzimotokari kubva kuRussia. Pavakashanyirawo vapoteri vari kutiza hondo kuUkraine kuWarsaw, Poland, vaBiden vakatiwo nyika dzepasi rino dzine utongo hwejekerere dzabatana nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia, izvo vati zvange zvichinetsa kuita kwemakore akawanda. VaBiden vakatiwo nyika dzinofanira kuramba dzakabatana kwenguva yakareba. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dziri mugungano reNATO. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7 ndiri muWashington DC.